Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 26 kubvumbi April 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Kahuwande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Statistics Agency inoti mutengo wokukwira kwezvinhu pagore kana kuti year on year inflation wakadzikira. Mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti mune dzimwe nzvimbo vabereki vari kurova vadzidzisi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi mashanu nevanomwe 1557 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete kumatebeleland south nezuro. Vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matatu ane makumi matatu nematanhatu ane mazana matanhatu kana kuti 336,600. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine makumi masere nevatanhatu 38,086. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvishanu zvine zana nemakumi maviri nevatatu 35,123. Zimbabwe Statistics Agency kana kuti ZimStats inoti mutengo wokukwira kwezvinhu pagore kana kuti year on year inflation wakadzikira nezvikamu zvinodarika makumi mana nemashanu kubva muzana 45.85%. Mutengo wokukwira kwezvinhu unonzi waive pazvikamu zana nemakumi mapfumbamwe nemana kubva muzana 194.7%. Asi vamwe vanopikisa vanoti havatenderani nezvinoitwa neZimStats pakubuda neinflation vachiti mitengo yezvinhu iri kutokwira. Vashandi vehurumende vari kuchemawo kuti hurumende iri kuti iri kugadzirisa upfumi asi yakavatsika pahuro isingavawedzere mari zvopa kuti kwainoti kuderera kwemitengo kushaye basa. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu West Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvamabhanga vaGilbert Mponda.
Inflation iri kudzika nekugadziriswa kwoupfumi kuri kuitwa nematanho akatorwa nereserve bank neminister of finance nehurumende. Matanho aya anosanganisira kuvepo kweforeign exchange auction market yekureva kuti izvo vamwe vanga vachitenga mari pamusika mutema vachizotihodhesa mari iyi vaakuiwana pamusika weauction exchange rate. Zvakureva kuti vakuwana mari yavo pamutengo uri nani, zvinoreva izvo kuti havachakwidzi mutengo zvakanyanya. Totarisawo zvakare kuti kudzikama kwaita Zimbabwe dollar kuri kukonzerwa izvo kuti vana muzvina bhizimisi nevanogadzira zvimwe nevanobika zvimwe varegere kungokwidza kwidza mitengo.
Ko sei zvichidaro?
Nekuti kazhinji mari painenge isina kugadzikana vana muzvina bhizimisi vanotanga kungokwidzawo mapurisi zvisina tsarukano, nekuti vanenge vachityira kuti mari iyoyi mangwana inenge isingachatengi zvakati wandei. Saka nokudaro vanogara vatokwidzira mutengo nechekare vachityira kusagadzikana kwemari ikoko. Saka nekugadzikana kwaita zim dollar kwemwedzi yakati kuti yatadarika iyi zvakureva zvokuti vemabhizimisi price wakuzita agadzikane zvinoratidzawo kuti izvo kune yatinoti confidence muekonomi yekuti vanhu vari kutendera kuti kwakananga upfumi hwenyika ndiko chaiko kwakagadzikana nekuti vanhu havasi kufunduka.
Munganyatsotsanangura here pamuri kuti vanhu vaane chivimbo nemari apa vamuponda tichitarisa dhora remuZimbabwe?
Nekuti kazhinji zvaitika ndezvekuti munhu aingoti akabata Zimbabwe dhora rake akutomhanya mumusika wedza musika mutema oro pese paakwanisa kungonotenga maus dollar zvaibva zvakonzera zvokuti paveka kusagadzikana kumitengo nekukarenzi. Saka vanhu kutendeka kwavari kuita ndiko kuona kuti mari yemuno yaane chiremu uyezve Reserve Bank neMinister of Finance vari kutora mamezures akakodzera kuti mari idzodzo dzidzikame. Tozotarisawo kuproduction level.
Pane zvakawanda zvachinja here apa vamponda?
Uchayeuka gore rapera kwakamboda kuti netsenyaya yehupfu nenyaya yeruramiri nenyaya yechikafu mafuta nezvimwe zvakadaro. Izvi ndo zvinonyanya kukonzera kuti inflation ikwire nekuti munhu wese anotsvaga hupfu nemafuta ekubika. Saka zvinhu izvo zvikawanikwa zvakadzikama mutengo zvinoreva izvo kuti mapurisi hanyanyi kukwira zvekupengereka zviya. Totarisa kuti gore rino kurinenge kune yatinoti bumper harvest gohoriya rakawanda zvisati zvamboonekwa kwemakore ndofunga tingangoti makumi matatu adarika hakusati kwamboitika gohore chaonekwa gore rino.
Izvi zvinorevei takatarisa upfumi hwenyika?
Zvinoti chibage nehupfu nezvirimwa zvinobuda muZimbabwe zvakati wande. Izvi zvinopa yatinoti confidence kuvanhu nokuti confidence inototanga kutoitika panonge pachinaya mvura vanhu vachitozvaona kuti aiwa gore rino kutanga kuine goal. Vanhu vanotanga kuve neconfidence nekudzikama kwete kuvhunduka vhunduka kuti tichadyei tichafamba sei. Izvozvo zvinotiwo mapurisi adzikame nokuti inflation kazhinji inenge iri forward looking.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mamwe masangano anomirira varairidzi anoti ari kutambira mashoko ekuti vamwe vabereki mune dzimwe nzvimbo vari kurova nekushungurudza varairidzi muzvikoro zviri muraraunda yavo. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti vari kutambirawo mashoko ekuti rimwe bato rezvematongero enyika riri kuedza kurwisanisa vabereki nevarairidzi. Mukuru weMapadze Primary School kuzaka pamwe nemutevedzeri wake vanonzi vakarohwa nevabereki vevana vavanodzidzisa. Vakafanobata chigaro chamunyori mukuru weZimbabwe Teachers Association ZIMTA vaGoodwill Taderera vashora vabereki vari kushungurudza varairidzi vachiti vabereki vanofanira kunzwisisa kuti varairidzi vanofanira kugara zvakanaka kuti vape dzidzo yakanaka kuvana vavo. Taedza kubata mutauriri wezvedzidzo vataungana ndoro asi nharembozha yavo yange isingadavirwi. Tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Tabata vataderera kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Nyaya hombe ndeyekuti vabereki vanzwisise kuti varairidzi havangashandiri pasina. Unoona hapana zvinhu zvinombonetsa. Dai kukunzi vanoda ivo vabereki kugara pasi navarairidzi vonyora pasi zvose zvinodiwa nemunhu kuti agonewo kurarama nokuti varairidzi havana mukana wokubva pachikoro vachienda kunoshanda. Kana tichitaura takanangana nemari yavari kutipa ukasatobva pachikoro unouraya vana vako nenzara. Sazvoda kuti ivo varairidzi vawanewo mari dzinoringana kuitira kuti vasaramwe mabasa. Ona katanonoka. Nyaya iri apa ndeyekuti ukatora kuti mari yatinotambira savarairidzi woisa yechikafu apa, woisa yekuti kana ukarwarirwa nemwana apa, woisawo yekuti yerendi apa, woisa woye kupfeka mbachika apu. Woisa woye kuyendesa mwana wako kuchikora. Uchaona kuti, iwa wabereki wacho, wanu kona kuona kuti, marisha cho kwa diri kura tambiru wana wara irizi. Ai kwani, kwa ungaenda kubasa here, kungono senza kuti ujizisewa na wewa mwevanu. Iwa usina kana chimwe cha unu kona kupunduka nacho. Usinga kwani si kana kudii, kana kupfakanyika. Usingoti mari yesi ya uya. Iyo pera usina kana rombo ita. Zagana ngana one upenyu wako iwe.
Saka vata derera imimi sevara iridzi munoti iku abereki vanonzi wariku itaishi.
Isu. Se Zimbabwe Teachers Association. Ino totikachika maza. Sukurukuti wabereki wanu kona kusika pakudaru. Nekuti ivo vabereki wangadai vachitobatana nesu kuedza kuti vaite kuti hurumende ibhadhare varairidzi mari dzinokwana kuti vana vavo vagowanikwa vachidzidziswawo zvakakwana. Tatenda.
Avo vanga vari vakafanira kubata chigaro chamunyori mukuru weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Tadirira vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zimbabwe anogara ku United Kingdom akatongerwa makore maviri mujeri mushure mokupomerwa mhosva yekukonzera kufa kweumwe mudzimai nekumurapa kwaakaita nenzira dzechivanhu. VaLyndon Nindi vanonzi vakarapa muzvare Sofia Jekecha vanobvawo kuZimbabwe avo vaiti mudumbu mavo makange muchirwadza. Nindi anonzi akashandisa fodya yebute mumuno mumukanwa uye nekuzodza nebute muviri wa muzvare Jekecha. Izvo zvinonzi zvakakonzera kuti muzvare Jekecha vahotsire zvakanyanya kuchinzi izvi zvakakonzera rufu rwavo sezvo muviri wavo wakange wave nemuchetura unowanikwa mufodya wenicotine wakawandisa. Vana chiremba vanoti muzvare Jekecha vakange vaine chirwere chemwoyo chavange vasati vaziva. Tabata Dr. Masimba Mavaza kuti vatitsanangurire zvizhinji.
Chakaitika pandiche kuti pane musikana akanga achirwadziwa nemudumbu anogara kunzvimbo inonzi Nottingham kuno kuEngland. So akaedza kuenda kuzvipatara asana chiremba havana kukasika kuona kuti chii chiri kumukonzera kurwadza. Zvakaita kuti vabereki vake vakapiwa namba yemumwe munhu wekumusha anoshandisa mishonga yechivanhu watingati pachirungu herbalist kana kumusha tingangoti murapi. Saka mukuru uyu akabva kunonzi kuNewcastle achiuya kuzorapa musikana uyu. But marapiro akanga ari kuita aishandisa kurapa nebute.
Airapa nebute. Mungazivavo kuti aizvifambisa sei apa?
Zvaaita ndezvokuti aiti kana akamisa bute mumuno nekumukwiza bute mumuviri make mese akahetsura zvaigona kuvhura mapapu ake nekuti chirwere chake chipere. Uyezve anotenda kuti iye kana akashandisa bute vadzimu vaikwanisa kubata pari kurwadza nekurapa kusikana uyu. Saka vachinge vabvumirana kudaro akapiwa mari yake inoita $150 yebasa rake nemari yebhazi kana yekufambisa yaakapiwa. Saka azora musikana uyu buteriya nekubusa rimwe mumuno rimwe mukanwa. Musikana uyu akabva akachidzwa nebuteriya nekuhetsura kwakabva kukuwadza. So musikana akazoonekwa ana chiremba papostmortem kuti akanga ane kondisheni yemwoyo wairwadza. Saka mwoyo wake auna kukwanisa kumibira simbari kuhetsura ni fujga yanga hapenda mumuiri mukaro na ni mumuno chana vza valida to a minor choke and akafaita a quickened a heart failure akibahasa. So paka tanga kuita masides a heart failure paya uyaka mbocha hapu za shumeita kana uchingo wabata wanwadu wazo wabute ajita right aspa waka zona kuti no muna asiku chanduka dopo waka zofonja la ambulance but shunabu zita shakanaka waka shuka msikana uyu ashaya
maka talisa shakaitika hapa Dr. Mavaz munofunge inenya ii chii chamuri kuona cha munga tibu zao
panya hii chatilo tizandiche kuti kutenga azu mkuru uyu anga asina chakaipa changar na kuita angaru kuita kurapa asi tino ziza chumwe chede kuti kana kiri kunjika zewa toro uye even kiri kunjika hindu kumusha ngati satore imbasari kurapa ngati singa uzio na huo ngati satore ikana uti kukimbiza kumanira kushandisa mishonga kana kugowa na mapirinzi tisina kwenda kwana chiremba kumusha kana tiri kumusha kuzimbabwe vazhinji vanofira mudzin'anga n'anga hadzisungwi dzinongopiwa warning zvopera zvakadaro
avo vange vari Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kubritain nestudio 7. Zebato re MDCT inotungamirwa nava Douglas Munzora dzinoti dzanyora gwaro kudare reparamende nekune mamwe mapazi ehurumende pamwe chete nekumapurisa vachiti nyaya yemari inoita mamirioni matanhatu yemadhora inonzi yakatsakatika mubato re MDCT inofanirwa kutaurwa nezvayo uye vanhu vane mari iyi vaidzore uye vasungwe. Va Patson Murimoga avo vanoti varikuita izvi nevamwe vapo vavasina kudoma vanoti nyaya iyi inofanirwa kuongororwa uye hurumende inofanirwa kutora nyaya iyi neuremu hwainaho. Vanoti kana pasina chaitwa nenyaya iyi ivo nevamwe vavo vachaenda nenyaya iyi kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vanoti vanoratidza kutonga nyaya dzeuori vasina kwavakarerekera. Tabata va Murimoga kuti tinzwe nezvenyaya iyi uye kuti tinzwisise zvavari kuita pamusoro payo.
Kuona ndeyekuti isusu munotiziva tiribato rinomirira vanhu rinomirira zvimwe zvevanhu rinoshanda richiisa zvinhu zvavo pachena. Tinoda kuti nyaya yedu yatiri kuti vamunzora vangoita account for the 6 million yatakashaya semusangano.
Chii chamunoziva pamusoro penyaya iyi pamusoro pemari yamuri kutaura 6 million?
Chandiroziva kuti mari yakashayikwa muhomwe yemusangano yashayikwa zvakanga zvakauriranwa semusangano kuti mari iyi yaizoshanda basa iroro kutakura vanhu vachiuya kucongresi. Hazvina kuitika izvozvo, mabhazi akazotorwa nechikwereti. Saka mari yacho nokuti yanga isiri muhomwe yemusangano, ndosaka tichiti vamunzora itai account for 6 million kuti yakaenda kupi, yakashandei.
Iro bato renyu reMDCT harina kuongorora here nyaya iyi? Rinotiwo pane mari isiri kuonekwa.
Bato renyu reMDC munozviziva kuti pane hutungamiri huripo, pakanga pane hutungamiri hwamadhamu Tokozani Kupe hunova hwakazoenda pazasi pavamunzora ike zvinondorova mutungamiri webato. After the AOC, hapana kitu hivyo ni hivyo vatekorwa ya kuti vanhu vange vachipanana masimba vachitambidzana zvichitanda kuti iwe wanga uchingosakurawo ike zvino wakumbogara parutivi ini ndakusakura. Havana kutambidzana mapadza vanhu ivavavo. So utungamiriri ihwohwo zvekare tinodavira kuti hausi kutofara ende hausi kunzwisisa kuti mari yakafamba sei.
Chii chati chaitwa pamusoro penyaya iyi kusvika pari zvino?
Takaenda kumapurisa tikamhangara nyaya kumapurisa, tabva ikoko taona mapurisa vasingatori matano. Takaenda kuzaki, tabva kuzaki takaenda kuna Minister of Justice, tabva ikoko last week takapetishina parliament Izo suwa tiri mushikiro ugazira matamba yekupete china nengo yume neyume mparamenti nengo senete tuwewele ndewe kutinyaya igibit kwa hivyo mparamenti kuti nengo ze paramenti kana tine za paramosha kuparamenti haisi njimbo yekupa refugee place yekutu vandu nyaya za vandu wa ita gawa zote vaso ita anza ende njumzo kuta pachena chofamba gwarari mwechete.
Asi vamunzo vamuri kutaura havasati vabatwa nemhosva kai.
Havasati vabatwa nemhosva, havasati vasungwa. Hatisi kuziva kuti zvikonzero chii. Apa pava nemwedzi inokwana kuita mina kubva patakamhangara kesi yedu.
Ivo vamunzo vamakambotaura nawe here pamusoro penyaya iyi?
Vakataurwa navo musi wa 18 December kana ndisingakanganisi zvavaingotaura nezvekuti mari iripo tatora mari kuti tingotsvaka maUS dollars. Ndikati chakandishandisa ndizvo kuti vanotora mari kubva kuhope yemusangano vaindotsvaka maUS public market zvavanoziva kuti zvinouraya futi economy saka mari haina kungozobvira yakadzoka muhome yemusangano kusvika pari nhasi.
Vari kufambisa nyaya iyi nemi vanoda kuti nyaya iyi igadziriswe ndivanani? Vamwe vamuinavo ndivanani munyaya iyi?
Ini ndakaita zvinhu izvi ndiri ndiga, asi ndinoziva kuti pane vanhu vatsigiri izvo vari munhengo dzestanding committee dzakatodanwa nemapurisa kuti vandopa zvavanoziva maererano nenyaya iyi. Kusanganisira ivo muzvare Tokozani Kupe, ndinodavira kuti vakashevedzwawo kumapurisa mutevedzeri wesachigaro wemusangano baba Morgan Komiti vakashevedzwa zvekare kumapurisa.
Zvino sei pasina chati chaitwa? Chii chinoita kuti vose vamakavudza nezvenyaya iyi kusanganisira namapurisa vasaita zvavanofanira kuita nenyaya iyi?
Hukuma tamiro kawande ndosaka ndati isusu tichiri mushishi sezvo pasina kutorwa matano ekuti vamuzora ingadei tinotarisa kuti bainawo vanofanira kunge vakaenda kumapurisa tichiri kungoramba tichienderera mberi. Ndosaka tanga tiri kuparamendi tichipa petisheni yekuti wai vamuzora vasina kushevedzwa kumapurisa. Saka izvozvezvo hazvisi kuzotimisa, tiri kuenda kusvika tati gogogo pamusoro wemutungamiri wenyika nokuti takamboona mutungamiri wenyika achitonga asina divi raakarerekera panyaya dzaanamai Mupfumira, panyaya dzaanaobhadhaya Moyo. Even ainge ari mutevedzeri wake chaiye baba Muhati, tiri kudavira kuti nhasi havasi pachigaro mushure menyaya dzekunge vangopomerwa. Saka tiri kutarisira kuti vakapomerwa namai Mupfumira naobhadhaya Moyo, nyaya dzavaipomerwa dzakafanana nedzatiri kunemera vamunzora dzatinoti ngavazvichenure. Saka patisati gogogo muofisi yemutungamiri wenyika, tinotarisira mutungamiri wenyika hazoramba akapeta maoko kunge zviri kuitwa nemamwe mapazi esaya.
Avo vange vari umwe wevanoda kuti mari inonzi yakatsakatika kubva kuMDCT idzoswe uye kuti akaitora asungwe vaPatson Murimoga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata vamonzora asi tabata mutauriri wavo vaLloyd Damba vakati izvi ndezvohwanana zvinobva kuvanhu vasina chimiro chekutaura pamusoro penyaya dzakadai. Vati mari dzose dzinoshandiswa nebato ravo dzinoburitswa mushure mokuongororwa nokupiwa mvumo nevanhu vazhinji mubato, izvo vanoti zvinotadzisa kuti mari ishandiswe nenzira isina kufanira. Vadamba vati kuti mari ibudiswe, pane vazhinji vanofanira kuisa ruoko rwavo pakupiwa mvumo kuti mari iyi ishandiswe. Vadamba vati vakaudza vanhu ava kuti vauye kuzotarisa mabhuku emari yebato iri asi havasi kuuya, asi vachienda kumapurisa nekuZimbabwe Anti-Corruption Commission kuti vasvibise zita rebato nevatungamiri varo. Vateereri, tine urombo kuti hatisati tagadzirisa zvinhu kuti mutangidze kutumira mameseji enyu senguva dzose. Kana zvanaka tichakuzivisai.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite, tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu yeWWW.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vezveutano mumatunhu mazhinji emuAmerica vatangidza kubaya vanhu mushonga wenhomba yeCovid-19 weJohnson & Johnson mushure mokupiwa mvumo nemapazi ehurumende anoona nezveutano eUS Food and Drug Administration neUS Centers for Disease Control and Prevention. Kushandiswa kwemushonga uyu kwakange kwambomiswa mushure mokuonekwa kuti vamwe vanhu vechidzimai vari pasi pamakore makumi mashanu vaigwamba ropa mazvondo maviri kana matatu mushure mokubayiwa nhomba iyi. Nyanzvi mune zveutano uye vachishandira mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga, vanoti zvakawanikwa pamusoro pemushonga uyu hazvityisi zvikuru. Dr. Ranga vanokurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba iyi.
Vakaitwa kunokuve CDC neFDA vakaona kuti benefits emushonga kana kuti zvinobatsira mushonga are better than my risks, which means kuti of course kune vanhu vashoma vanoita ma blood clots aya, but in terms of benefit yenhomba it's better kuti vanhu vawane nhomba. Chandingataura ndechekuti machiremba nawo neveutano vanenge vaakuziva kuti votarisira zvipi kuti kana munhu akawana blood clot akurumidze kuwana rubatsiro. Asi ndinoona kuti kudzoka kwenhomba kwakanaka chaizvo, nokuti kune dzimwe nyika sekunana South Africa, probably even Zimbabwe, ndo imwe nhomba inokwanisa kushanda ichibatsira.
Pane zvaitwa here kukurudzira vanhu kuti mushonga uyu wakanaka kushandiswa?
Zvaitwa is just kuti vanhu vava ne more information, neyatingati iyo guidance, kuti kana vanhu vapuwa nhomba yeJohnson and Johnson vanofanira kutarisira zvipi. Right now vari kuti maybe 2 to 3 weeks vanhu vakati wandei ndopavanokwanisa kuita maclots aya, and it seems like ari kuaffecta madzimai vanenge vechidiki. Saka kana vanhu vakaita masymptoms emaclots, you know, like sokufemera pamusoro kana kuzarirwa nezvakadaro, vatora Johnson and Johnson. Vane nhomba yeJohnson and Johnson vanenge vachizofanira kukurumidza kuona machiremba so that they can get the right help.
Munoti kuruzhinji rwevanhu pamusoro pekushandisa kana kusashandisa mushonga wenhomba yeCovid-19 uyu weJohnson and Johnson?
Zvinotaura misa wane ndezvekuti as we have been saying, sema healthcare professionals, nhomba yese vanhu vanofanira kutora nhomba iri available to them. Saka zvandingataura, Johnson and Johnson ndeimwe yenhomba yeCovid-19 yekuti kana iriyo iri available seSouth Africa kana kuZimbabwe kana dzimwe nyika even muno muAmerica, kana iriyo iri available, inini sachiremba handione pane dambudziko rakanyanya kuti vanhu vatore nhomba iyoyo. Of course any medication inouya ine marisks kana maside effects, but kana zvichitarisa benefit versus risk, it's probably better to take the vaccine.
Nyanzvi mune zveutano uye vachishandira mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga, vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Statistics Agency inoti mutengo wokukwira kwezvinhu pagore kana kuti year-on-year inflation wakadzikira. Mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti mune dzimwe nzvimbo vabereki vari kurova varayiridzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.